Vachiparura mari iyi Governor weRBZ Dr. John Mangudla vati anokwanisa kutengwawo nedzimwe mari uye vati huwandu hwemacoins aya huchawedzerwa kumabhanga zvichienderana nekudiwa kwaanenge achiitwa. Vati magold coin aendeswa kumahofisi makuru emabhanga vachiti mabhanga aya ndo achazoaendesa kumativi mana enyika.
Urongwa hwataparura nhasi ndehwekuti magold coins edu aya asvika, tatanga kutengesa nhasi kumabanks. My banks also atengese my gold coins kune vanhu maZimbabweans. Taona kuti vanhu vanodambudziko rekutsvaga a product in a store of their value. So that to pay gold coins, but my gold coins throughout the world, they are used as a store of value. They are used as a reserve asset, meaning kuti izvo US dollar nema gold coins zvinofambirana kuchengetedza upfumi hwemari. Saka ma gold coins ndo basa rawo taunzira.
Kuma dhorobha akawanda munyika akaita seChinoi neMasvingo, mabhanga anga asati ave nema gold coins aya. Vamangudla vati vachawedzera uwandu hwenzvimbo dzekutengesera ma gold coins aya, uyewo vati vachazoisa pamusika mari yegoridhe iyi ine mutengo uri pasi kuti vese vanoada vakwanise kuatenga.
Pane zvino taisa mari kumabanks ose kusanganisa nana Homelink neOrex kamani dzedu. Kutangotengesa chawedzera ma outlets autengesa izvozvo as we go forward.
Vati vanotarisira kuti kuparurwa kwema gold coins nasi kuchadzikamisa mitengo yezvinhu nepamusika wemari yekunze.
Atona kuti izvo kubva last week patakaita mitemo yekukwidza interest nemutemo wekuti ma government suppliers ese anonga aita misikanzwa muno anovharwa maaccounts avo, zvatobata rate izvozvo yatodzika. Saka yes, the answer ndiye kuti chokwadi ma gold coins ava achabata rate yedu kusakwira, nekuti apa munhu akapusa anogona kutenga mari inodhura iyo nechipairi unless munhu acho atopenga.
Vati veruzhinji vakasununguka kutenga ma gold coins aya pamwe nekuatengesa pavanodira. Mutengo wema gold coin aya unoenderana nemutengo wegoridhe pasi rese, uye kutanga mangwana chaiwo RBZ ichange ichiburitsa mutengo wegoridhe pamusika wepasi rese kuitira vaya vanoda kutenga kana kutengesa magold coin avo. Asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCCC, uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati havaone mari iyi ichibatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Mari yaitauya kuno yokirinwa kuZimbabwe yatowashing machine yokirina yotenga magold coins aya mari iyoyo. This gold coin is to save those vachauya kuZimbabwe vachida kuzoita money launder. Kune vamwe vari munhu matsotsi dzikananda zviri kuziva kuti zvakatariswa nevanoongorora mari dzepasi pose. Saka zviri kuziva kuti vakaburitsa mari ichienda kana kuti kuDubai kana kuti kuHong Kong kana kuti kuSingapore kana kuti kuIsrael kana kuti kuSwiss, kumaSwiss bank kana kuti kuRussia, mari inoteerwa yofrizwa.
Mumwe mugari wemuHarare vaStan Nyatsanza vati panoda dzidziso yakawanda pamusoro peurongwa uhwu, asi vati chinonetsa muZimbabwe inyaya yekuti veruzhinji havachina chivimbo nemabhanga kusanganisira RBZ yacho, uye vakati varombo havana chavo pamari itsva iyi.
Tikatarisa kuti nhasi paparurwa chirongwa ichocho musi wa25 July gore ra2022, gold coin rimwe chete riri kunzi riri kuita mari iyo inokwanisa kuita $1,805. Vangani vane mari iyoyo muZimbabwe munomu?
Izvi zvatsigirwa naMai Matanyoni.
Maomero edu handikungoti zvinozva inisinisi zvinozva hazvikwanisi kusamira ruzhinji zvinongoti vana vanhu vagara vaine mari dzavo isusi venhambo tingori wenhamo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vaye vaida kuchengeta mari yavo ari madhora ekuAmerica vave kutenga magold coins aya, asi vachiti chirongwa chishoroma.
Haizi yemunhu wese, sezvo muri kuona mutengo wacho wakati kwirei. Ndeye vaya vanenge vane dzimwe mari dzavari kuda kuchengetedza kuti dzirambe dziripo dzisaita lose value. Saka hazvina kuitirwa munhu wese, nekuti vashoma vari muno vanokwanisa kutenga nemutengo wacho waiswa.
vanongora nyaya dzemagaro evanhu vaitai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vakawanda zvikuru sei vashandi vehurumende havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nekuda kwemutengo wacho vakati vacharamba vachienda kunotenga madhora ekuamerica pamusika mutema.
Kune ruzhinji rweZimbabwe ndinoona zvichavagozhera, zvichavaomera, nekuti ngatirangarirei kuti mudzidzisi chaye kana mukoti wemuchipatara mari yaanohora pamwedzi haitokwanisi kana kutenga madhazeni matatu echingwa.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe Amai Sifongile Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. RBZ inotarisira kuti danho rayatora nhasi richadzikisa musika wemukoto sezvo ichitarisira kuti vese vaisienda pamusika uyu vanenge vave kutenga magold coins senzira yekuchengetedza mari dzavo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi haina zvakanyanya zvaichabatsira kana hurumende ikasavandudza upfumi kuti ikwanise kutengesa zvakawanda kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.